Hapana shanduko yakakura pachikwata chashevedzwa nechakatamba mumitambo miviri neAlgeria. Kunze kwevatambi Brandon Galloway, Admiral Muswe, Tabani Kamsoko, Tatenda Mkuruva, Tendai Jirira na Romario Matare avo vachabatana nevamwe. Vatambi vagara muchikwata ichi kwenguva refu Prince Dube, Dept Moyo, Jimmy Dzingai, Marvelous Nakamba, Kama Billiard, Knowledge Msona, Kuda Mahachi, Teenage Adebe, Tendai Darikwa, Masha Umunetsi, Alec Mdimu, Tino Kadewere na Ovid Karuru. Vadaidzwawo zvekare kuzoitira nyika basa mumitambo yakakosha iyi. Jordan Zemura, Victor Kamuka, Buthelezwe Nguve, Tafadzwa Rusike, Nox Mtizwa, Divine Lunga na Terence Dzugamanja. Ava vari kutamba zvinodakadza kuzvikwata zvavo vapiwawo zvekare mukana wekutambira chikwata chenyika ichi. Vatambi vanotambira zvikwata zvemuno: Arius Banda, King Nadolo, Brian Badza, Farao Matare na Shadrick Nyawa vaonekwawo kuti vazorwira nzvimbo yekumirira nyika. Manager Warriors va Wellington Pandare vati vane chivimbo chekuti vatambi ava vachabata basa ravo nemazvo.
Tiri kutarisira kuti vakomana vataunganidza ava ndivo vakomana vachatiitira basa, vachatibatsira basa kuti saka tiri kufara chaizvo nezvataunganidza izvo ende tiri kutarisira zvakawanda pavanhu.
Mutauriri weZifa vaXolisani Gwesela vati vachevedza vatambi vakati wandei kuitira vachakundikana kuuya nemhaka yechirwere cheCOVID-19. Zimbabwe iruda vatambi ava pamitambo miviri yemunzira yeAFCON 2021, iyo iri kwomusi wa22 kurume neBotswana nemusi wa30 kurume neZambia. Pari zvino Zimbabwe iri pachinhano chechipiri nemapoints mashanu, mapoints mashanu pasi peAlgeria iyo iri kutungamira gungano iri. Botswana ine mapoints mana, Zambia ine mapoints matatu, kwasara mitambo miviri chete kuti mitambo ipere. Zvikwata zvivirei kubva mugungano iri ndizvo zvichaenda kumafinari ayo achaitirwa kuCameroon. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.